Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 1 2025 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi nhasi yakudani anonzwa muguta reHarare kumabiko ekupemberera mibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA Vamwe vanoongorora nyaya dzezveupfumi vanoti Zimbabwe inogona kuwana pundutso pakuumbwa kwesangano revashandi vakasiya basa reRetired Professionals Association. Vamwe vagari vekumagunje mudunhu reMashonaland West vari kufara kuti dare repamusoro remuchinoi rakambomisa imwe kambani yezvizvarwa zvekuChina kuita basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7. Here in Washington, D.C. Nasi ya mudani anonzwa mukutare Harare kumabiko ekupemberera mibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA iyo iri kuitwa manherwano kuHarare Hippodrome. Sangano reNational Arts Council of Zimbabwe, NACZ, iro rinova murongi wemabiko aya pasi pedingindira rekuti Afrofuturism, rinoti vamwe vakadomwa kukwikwidza nhasi vanosanganisira Freeman, HKD, Enzo Aishal, Janet Manyowa, uye Wingi D. Ko iyo mibairo iyi inombokosha zvakadii muindastiri yezvemitambo nekufadza vanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mumwe anoita zvemafirimu ari mukuru wekambani yeMirazvo Productions vaNick Zemura kuti tinzwewo mafungiro avo.
Manama tingati kupa ruremekedzo kune vanhu vanoita zveart muZimbabwe. Anotarisira maart categories I think 13. Kubvira kune vanoveza matombo, vanonyora mabhuku, vanonyora mitambo, vanotamba mitambo yacho, vanoridza magitare, vanoimba, zvinhu zvese zvinonzi zvinoitwa zveart. Zvibatanidzwa neNational Arts Council zvinotariswa zvoongororwa kuti gore iroro ndava nani vakagona kuita zvinhu zvinoenderana netsika nemagariro evanhu vemuZimbabwe vanobva chero kubva kuchiredzi kunobata kuchirundu kubva kwanyamapanda kunobata kuVictoria Falls ivo ndorofanga kutumira basa rako wotumira vosarudza kuti kana zviri zvivezwa pavanhu vese vakaveza matombo akavezwa matatu anorakidza kuti akagonekwa kana kuti nziyo nhatu dzinorakidza kuti dzakagonekwa kana kuti mabhuku matatu akarakidza kuti akanyorwa zviri maringe netsika nemagariro evanhu vemuZimbabwe vanopiwa mubayiro nhasi musi wesaturday kuchazosarudzwa mumwe chete pakati pevatatu ivavo anenge ariye anohwina gore iroro
Mabata nyaya yandinoda kuti ndidzokere kwairi tonzwa vamwe vachizoti hazviitwi zviri fair vamwe hatimbosvikiko ikoko vanenge vaendesa were mabasa avo iwaya muri kutaura
rega ndikutaurire mukoma Ivan inini handishandire NAMA handishandire National Arts Council asi ndinovamiririra paya kudai ende ndinovamiririra ndiri paningati ndinofunga ndinokodzera kutaura nezvemanama nekuti ndakamba hwina asi ndakaaruza kakawanda saka rega ndikuudze chinhu wani munhu wese wauchanzwa achitaura zvakaipa nemarongerwo enama kana majajirwo emanama chekutanga ndechekuti iye anogona vasingazive kuti ano zvinofamba sei kana kuti munhu asatambo ahwina
kuvanozoshoropodza vazvirongwa izvi vanozvitora kupi
vazhinji vaunoona vachishoropodza vanhu vasingagone kudyiwa pamakwikwi tinovaziva kuti kana kubhora variko vanoti vakadyiwa vanoita zvowe zvowe hazvinoti havana kudyiwa vadyiwa but havangogone kuzvitambira ende tinobva munyika ine vanhu vasina trust mune zvinhu zvinoitwa pakujajwa zvinoitwa zvekusarudzwa zvinoitwa zvekunzi tiite macompetition iculture yatatove nayo yatichatoishandawo makore akatoti kuti kutiipedze
avo vanga vari mukuru wekambani yemirazvo productions vanick zemura vachitaura vari parunare vari muno muwashington kuti Zimbabwe inogona kuwana pundutso kubva mukuumbwa kwesangano revashandi vakasiya basa reRetired Professionals Association. Vanoti zvakaitika kumakambani akaita seOK Zimbabwe zvinoratidza kuti pane zvakawanda zvingadzidzwe kubva kuvashandi vanenge vasiya basa. OK Zimbabwe yakatora humwe upfumi hwayo muchirongwa chekutsigira vakasiya mabasa vane unyanzvi hungavabatsira kuvandudza bhizimisi ravo. Tabata mumwe wevakatanga sangano reRetired Professionals Association vari mukuru wesangano reCoalition for Markets for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe zvizhinji.
Patinenge tichipinda-pinda kuda kumaconference kuda kunhamo kumariro tiri mundege tiri kuairport unonyatsonzwa kuti vanhu ava vakaregera mabasa avo nechekare vane ruzivo rusiko ipo zvino vanhu vaya vanoti nyange vachipa pfungwa dzavo ruzivo rwacho harutsvage mari havasi vane vanhu vane zvinhu zvavo vane dzimba dzavo vane mari dzavo asi vadi vanhu vane chidi unotoona kuti ava vanhu avo pfungwa dzavo ukanyatsogara pasi navo zvizhinji zvavanotaura zvingagadziridza upfumi hwedu saka takatoona kuti ai vakazviri nani kuda tika gadziridza boka racho roriri tingawana mukana kuti tigare pasi tichisheya maideas kuti nyika yedu ibudirire kushandisa experience nebackgroundi yavanenge vawana kumabasa avo kwavanga vari vasati vazorora
asi chazoita kuti nyika isvike payasvika apa chii
ukaona maindasi akawanda haabva kwene kuti vari kushaya zvishandisiro anovhagwa nekuti kuri kushaya njere vechidiki vachibira munyika saka ava vakuru ava vakagarawo mudzimba dzavo vakazorora vanhu vanogona kutishandisa nekuti mazuva ano munin'ina kune inonzi online business hazvitsvage kuti munhu agare muofisi saka pfungwa dzinenge dzichitaurwa maboardroom emakambani ari kuneteka aya itsvinga dzingatonyatsotaurwa nekuti tizati pane masupermarkets atanzwa tinzi akavharwa mwedzi wakapera vakutodaidza vaitongoshanda nechekare madhariki achana nechikare kuti tipei pfungwa dzenyu
ivo vane ruzivo vari mumakambani experience iyai havasi kusiya vadzidzisawo here vari kupinda vatsva ava ruzivo rwemabasa avari kushanda
uyo mubvunzo wakanaka nekuti kazhinji kazhinji munin'ina ukatarisa vana vechidiki vemazuva ano vanobuda kumayunivhesiti vanenge vachizoona sevane dzidzo yakati kurei vakati iri pamusoro nekuti nzira dzavanoshandisa dzavanoshandisa vana ai masoftware vanenge vachiti inini vechekare manga mutingashandisi nzira dzacho asi sokuona kwangu experience kuziva basa nekugara pabasa kwenguva yakareba yakatokosha saka ava vari kubva kumabasa atingati maundergraduate vangatowana mukana wekugara pasi nevanhu vanoziva vanoshandisa ruzivo nokuti zvava zvakanaka kuma1990 zvava zvakanaka nechii vachipiwawo ruzivo yatinoti yamata kuti mentorship chinhu chagara chichishandiswa kunyika dzakawanda kuti ruzivo rwega vakashanda nechekare rusarasika
mumwe wevakatanga sangano reRetired Professionals Association vari mukuru wesangano reCoalition for Markets for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare kuruwa vamwe vagari vekumagunje mudunhu reMashonaland West vari kufara kuti dare repamusoro remuchinoi rakambomisa kambani yezvizvarwa zvekuchina yeLabimon Investments iyo iri kushanda pamwe chete nekambani yekuchina yeWest International Holdings kuenderera mberi nebasa rayo mudunhu iri asi vamwe vagari vanoti vave kushushikana nekuti Labimon Investments haisi kutevedzera zvakataurwa nedare nguva pfupi yapfuura Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekumagunje vapangana ichakanyuka vanoti vari kushushikana nekusatevedzera mutemo kuri kuitwa nekambani yezvizvarwa zvekuchaina iyi sezvo iri kuramba ichishanda zvisiri pamutemo zvichiteera mutongo wedare.
Kana vakapirwa judgment yekuti vagomira maoperations zvoreva kuti maoperation anofanira kumira bhikozi muzimbabwe zvakare tine mutemo kuti hakuna ari pamusoro pemutemo.
Vachakanyuka vanoti sevanhu vanotevedzera mitemo yemunyika vanovimba kuti mutongo wakapiwa nedare uchashandiswa kukambani iyi.
Mazimbabweni vanotevedzera mutemo, havasi violent. So tinongoti hurumende nemutemo ndaishandise machannels akanaka yekuti machina vamire zvavari kuita.
Mumwe sabhuku akakwidza nyaya iyi kumatare vaGodfrey Chasara vanoti vachapira nyaya yekusatevedzerwa kwemutemo nekambani iyi kugweta ravo reZimbabwe Human Rights Lawyers vatinashe tinopfukutwa. Mutauri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti vachatora matanho avachataudzwa nevagari.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achaongorora saka magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights achaigarira pasi namukoma tinashe chinopfukuta namukoma Kevin Kabaya vachagarira nyaya ipasi woongorora kuti ubatsira vagari wekumagonje seiko.
Mumiriri wekambani yela Benmon Investment paprojekti yesimende kumagunje vari nhengo yebato rezanupf yakakundwa musarudzo dzeparamende muchinhoyi vaThomas Chidzomba vanoti hapana chavangataure sezvo nyaya iyi iri kumatare uko inofanirwa kuperera. Mutauri weema mudunhu reMashonaland West vamunyaradzi Nariswa vanoti vachatanga vaziya zvakabuda kumatare vozotaura. Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvemaprojekti anoitwa nezvizvarwa zvekuChina zvakaitwa pasina kutevedzera mitemo zvakakwana.
Tikada kutarisa all maprojects emaChina neeven vemuno zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvemining zvakatangwa in the last 6 or 7 years. Ningati 95% yemaprojects iwawo mutemo hauna kutedzerwa.
Vagari vanomwe kusanganisira masabhuku maviri vakamirira misha inosvika zana negumi nemitatu kubva mabhuku maviri anoti Kapere nechasara vakaendesa kambani yela Benon Investments iyo iri kushanda pamwe chete nekambani yeWest International Holdings kumatare vachiti ngaimire kushanda panzvimbo yayakapuhwa nekanzuro yehurungwe kudzamara yabhadhara vanhu zvinovagutsa uye vari kuvhiringwa pavagere vatange vawanirwa pamwe pekugara. Vagari ava vanotiwo bazi rinoona nezvenharaunda reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA rinofanirwa kubuda pachena zvizere kuti nharaunda ichakanganiswa zvakadii nekuvakwa kwenzvimbo yekugadzira simende pedyo nedhamu remvura rekamureza. Mutongi wedare repamusoro muchinhoyi akanzwa nyaya iyi Justice Fielder Muzofa vakatambira chichemo chevagari masvondo maviri apfuura vakati kambani yela Benon Investments imbomira kushanda izvo zvakafadza vagari vakawanda kudzamara inyaya iyi yapera. Kambani iyi yakarambidzwawo gore rapera nedare kwamutoko kuti ishande munzvimbo muchure mekunge zvaonekwa kuti haisi kutevedzera mitemo. Asi vagari vekumashonaland west vanoti chave kuvashungurudza zvakare ndechekuti kambani iyi iri kuramba ichishanda zvinopesana nemutongo wedare. Kambani yela Benon Investments inoti iri kutarisira kudyara mari inosvika bhiriyoni imwe chete remadhora ekuAmerica kuitira kuti ikwanise kugadzira matani mamiriyoni maviri nezuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million tons pagore pamwe nekuwanisa vanhu zviuru zvishanu mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
I Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Families. Vanoshanda ivo vari kuRiverside muCalifornia. Tiri kusangana navo panguva iyo mwedzi uchangobva kupera wakukadzi wanga uri mwedzi wokurangarira mabasa anobatwa nevechitema vemuAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nguva yekurangarira vatema iyi, iwo mwedzi wakukadzi, yakakosha sei kuvatema vemuAmerica?
Black History Month inobatsira vatema kuti nguva yose yavakaenda muutapwa panga pasinawo chinovaratidza kuti vanhuwo vanetsika dzinogona kuti vagare vachirangarira rwendo rwavakafamba, kutambudzika kwavo nokurwisa kwavakaita kusvikawo vazoonekwa kuti vanhu, kwete kuti 3/5. Saka mwedzi uyu unovabatsira kuti vazive kuti vanhu vakabva kuAfrica uye vanhu vanotozvaonetsika vanobata kuedza kundobata tsika dzekuAfrica vachiedza kuti vapemberere nokurangarira, uchiona kuti vanofara kuzva kuti hongu mumwedzi uno takazivikanwa nenyika yeAmerica kuti tiri vanhuwo.
Zvii zvinowanikwa zvichiitwa panguva iyi yekurangarira vatema?
Zvavanoita ndezvekuti vanobva varangarira mabasa ezvakaitwa munguva yose iyi. Vamwe kunyange vanga vari vatapwa waiona kuti vanhu vaiva nenjere, sevaya vekuuya nenzira yekuti dovi rinogadzirwa sei. Madzimai aisimuka achitaura kuti vanhu vanofanirwa kusunungurwa kana Sojourner Truth ivanopembera mabasa akaitwa sana Harriet Tubman. Tozonoonawo kuna Natas Kigi kwanga kune varume vana Booker T. Washington vakaita zvikoro vakabatsira vamwe kuti vasimuke. Saka vanorangarira nokuti hakuna anga achinyanya kuzvipa kukosha mwedzi uyu. Ndiwa zvinenge zvichitaura kwozoti vanenge vachitaura futi nyaya iko zvino nyaya yakurumbira yavari kuidza kuti vabatane zvakare neAfrica. Vane shungu panyaya yeAfrica nokuti vazhinji vacho uchitaura navo vanenge vachikudza kuti pane avo vanenge vakamboenda kuAfrica hanzi tinonzwa mukati medu kuti mune mwena urimo usina kuzadziswa wokuti bandinonotsika vhure Afrika ndinonzwa kuti ndaita zvakanaka kugadzikana kuti nhasi buriri yanga riri mandiri ravharwa. Saka pane shungu dzavainadzo dzokuti vanzwe nezveAfrica, vanoda zvokuti kuti dai zvaigona vawanane vawadzane nevanhu vokuAfrica. Usaka tinofara tinoona kuti izvozvo zvakuitika iko zvino.
Imi sangano renyu rinonzi chii uyezve munoshanda sei nevo vechitema vemuno panguva iyi?
Isu sangano redu rinonzi Concerned Family. Zvatinoita ndezvekuti tinobva tatanga kubika zvekudya seni tinobva kuAfrica. Zvinobva zvaita nyore kuti kubika. Tine zvokudya zvakawanda zvatinodya zvakafanana kuita sendumba, nyemba, muriwo wenachomoria nekovho. Kudya kwakafanana tinongobika zvedu mabikiro akasiyana. Kozoti izvo vana binzi nezvimwe. Unoona kuti mabikiro edu echitema haana kunyanya kusiyana. Saka kana tichidawo kupembera tinobva tabika nenzira iyo yavanobika nayo, ivo vobva vafara nokuti vanenge vachiziva kuti ichi chikafu chedu kana chabikwa zvakadai chinoreva nezvedu. Saka isusu savanhu vanobatsira kupa zvokudya kuvanhu vanogara mastriti tine tichitsvaga kuti naivo kunyange vari mastriti kunyange vasingakwanisi kuzvibikira pavanouya vazive kuti uyu mwedzi wavo vari kurangarira.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kuona mabasa amuri kuita vanokuwana ipa namba dzipi kana kuti papeji ripi?
Tinowanikwa paFacebook inonzi The Concerned Family Ministry. Munotiwana ipapo ndopatine tichisa zvokudya zvatine tichibika uye nezvinenge zvichiitikawo musangano pamwe tichikurudzira vanhu vakasiyana siyana tisu zvedu tinozongoshanda nevese kuti malatino tukozoti ivo vatema vedu nevarungu nokuti kana makatarisa sesuve kunana Zimbabwe tine ukama zvakanyanya nyanya nevanhu vechiputukezi nokuti vamwe vedu madzitateguru akabva ikoko kumaputukezi saka zvokudya zvacho zvine zvoda kutofanana zvinenge zvinana madhumbe nechichi zvakadaro
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
zvinototi kupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuita hurukuro navaashangwenya vemuward 32 kusengwa mine kukabuyuni Gokwe North pamusoro pematambudziko ari kutarisana nenharaunda yavo ari kukonzerwa nekunaya kuri kuita mvura ngatinzwei vachitsanangura
ichokwadi mukoma Jonga Kandemiri kuno kumvura iri kunaya chaizvo izvo zvange zvisina kutarisirwa nevanhu kuti gore rino zvichange zviriko mvura iri kunaya vana vari kutadza kuenda kuzvikoro muno muward 32 especially kuarea kwandigere tine vana vanoenda kuzvikoro zvinoti Zhomba Primary and Secondary Magee neSimchembo 2 Primary and Secondary vana vave nevhiki vachikundikana kuenda kuchikoro nemhaka yenzizi dziri kuzara saka ndiro dambudziko rinovarira tiri kusangana naro kuno kuarea ward 32 mvura iri kunaya chaizvo
hapana matanho anogona kutorwa here kubatsira vana kuti vange vachikwanisa kuenda kuchikoro
pari zvino hapana matanho angati atorwa nekanzuru yedu ekuedza kugadziridza kuti vana vakwanise kuyambuka kuenda kuchikoro sezvo muchinyatsokuzivawo mukoma Jonga kumaruva zvakuri mukatarisa kune gumira main roads dzakaita setara nemagravels kwozoitawo kumwe kwatingati kuma remote areas kwekuti kunenge kuchingovawo nemisha and then onenzizi kusingakwanisiki kuisikawo mabridges nezvimwe saka maareas akaita seiwawo ndo kunova kwatiri kusangana nemachallenges akadaro asi kanzuro tange tiri kukwanisa kubatana naye kuti tiizivisewo kuti ndiwo machallenges atiri kusangana nawo asi pari zvino hapana matanho anga atorwa uyezve sekutaura kwandaita kuti kugere vana ava handioni kungava nedanho ringatorwa
saka pangaitwa sei kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo
ndingangokurudzirawo kuti otherwise kuzvikoro izvi kukangovakwawo macottages kana kuti madomitories anogara vana vechikoro vadzidzi kuitira kuti kana mvura ichingewo yanaya kune vanoyambukawo nzizi vawanikewo pavanobatsirika
kunze kwekutadzisa vana vechikoro kuenda kuzvikoro ndezvipi zvimwe zvamungati zvakanganiswawo nemvura iri kunaya
so far chinhu chikuru chandingaona chiri kukanganiswa kana kuti chakanganiswa nemvura kunaya kwayaita gore rino kuri kukanganisa kufamba kwedzimotokari dzinotakura zvinhu zvakasiyana siyana zvichiunza mungava muwadhi muconstituency kana mudistrict like matrucks eWorld Food Program anenge achifambisa chikafu kuendesa kudistrict zvinova zviri kudhileya kuti chikafu change chakamirirwa nevanhu chisasvika nenguva yakatarisirwa kuvagari izvo zviri kukonzera kuti nzara iwedzere kana kuti iwande kuvagari nekuti chikafu change chakatarisirwa kusvika kuvagari mwedzi wapfuura uyo chinogona kusvika mumwedzi unotevera kana kuti pamwedzi miviri inotevera zvichienderana nekuzara kuri kuita nzizi izvo zviri kukonzera kuti mota dzisakwanisa kuyambuka kuenda kune rimwe rutivi kunyangewo zvekare nekufambiswa kwemishonga ichienda muzvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana zvichienda munzvimbo dzazvinodiwa izvo zviri kukonzerwa nekuzara kwerwizi kuti zvisasvika munzvimbo nenguva hazvinofanira kunge zvichienda
veruzhinji vari kuwanawo here dzidziso pamusoro pekuipa kwekuyambuka nzizi kana dzichinge dzakazara
ichokwadi mharidzo iyi yekusafamba-famba yekuseyambuka nzizi kana kuchinaya iri kuparidzwa ende inogara yakaparidzwa asiwo dziripo nhunzvatunzva dzinozoda kuyambuka nzizi kunyange yakazara sei ichizokupawo marizenzi ekuti ane kwari kuenda zveemergency asiwo unonyatsoona kuti munhu anenge achitoriska neupenyu vazhinji havo vari kuteerera tichionawo nekusayambuka kana kusayambutwa kuri kuitwa vana vechikoro avo vanozozvipira kugara kwesvondo vasiri kuenda kuchikoro vachimirirawo nzizi kuti dziserere then vozoenda kuchikoro saka tinoti vanhu vari kukwanisa chaizvo kuteerera mashoko anotaurwa ekusayambuka nzizi
manga makateerera kuna vaashangwenya vemuwadi 32 kusengwa maini kabuyuni kugokwe north muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya nyanzvi muchikamu chezvemitambo tsika nemagariro dziri kukurudzira kushandiswa kwemitauro yemunyika mumitambo pamwe nekuti idzidziswe muzvikoro senzira yekusimudzira tsika nemagariro evanhu ukuwo hurumende inoti icharamba ichiona kuti mitauro yemunyika icharamba ichishandiswa muzvikoro mutori wedu wenhau Pasmon Ndlovu anoti panyaya inotevera
mukuru wesangano rechildren's arts organization amai Chipo Basopo vanoti sangano ravo rinocherechedza kukosha kwakaita mitauro yemuno nekudaro vanobika mitambo yetheatre vachishandisa mitauro yemunyika
tichigadzira mitambo yakasiyana-siyana tiita neshona tinoti nizo kufambira apa tinokwanisa kuitawo nemumwe marudzi zvekare devele chewa ndau zvese izvozvo kuita kuti vana vange
vanobika mitambo vachishanda nesangano reSugar Diaries uye vachitaurawo mutauro wechindau kuchipinge vaPrince Tole vanoti vana ngavadzidziswe tsika dzavo kuburikidza nemutauro
zvakangofanane wedu mutauro wechindau vana vanouziva kana ukadzidziswa munharaunda kana mumba netsika nemagariro dzedu vanodziziva kana dzikaramba achidzidziswa kumba
asi vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti chirungu chiri kuita kuti vana vakawanda vatadze kunzwisisa mitauro yechivanhu zviri kuita kuti vasanzwisise tsika dzavo
kushandiswa kwemitauro yedu yechivanhu yatinoti indigenous languages kunobatsira zvikuru pakuchengetedzwa kwetsika dzedu nemagariro saka munotoona kuti chirungu chauya zvakaipa nokuti chiri kurerutsa zvinhu zvaiyera muchivanhu chedu
vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo rinokurudzira kushandiswa kwemitauro waamai kutanga padanho repasi pasi redzidzo kuitira kuti vana vakure vachiziva tsika dzavo
bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira zvikuru kushandisa mutauro wedu wechivanhu mutauro wedu waamai kunyanya-nyanya kana pakutodzidzisa vana kunyanya kubva paECDA kusvika pagrade 2
vandoro vanotiwo zvidzidzo zvose muzvikoro zvepasi zvinofanirwa kuitwa pachishandiswa rurimi rwaamai kuitira kuti vana vasarasike pakunzwisisa zvidzidzo zvavo
ndoo mitauro yatiri kukurudzira kuti mwana kana achitanga kudzidziswa ngaadzidziswe nechirudzi chaamai vake izvi zvinomubatsira kuti anyatsosimbisa nekubata yatinoti heritage based curriculum iyo yakanangana nekuti tidzoke kuchivanhu chedu tichikurudzira unhu neunhu kuvana vedu kuti ramangwana reZimbabwe ringe rakanaka
svondo rino Zim Papers yakakokera chirongwa cheLanguage Expo icho chakanangana nekusimudzira kushandiswa kwemitauro yemunzvimbo dzakasiyana-siyana mukusimudzira tsika dzemunzvimbo idzodzo mitambo yakawanda munyika iri kugadzirwa pachishandiswa mitauro yemuno kunyange hazvo vakawanda vachiri kutevera mitambo yekunze iyo inoitwa nemutauro wechirungu ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu
nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda votarisira zviri kubuda kumakwikwi eNational Arts Merits Awards kana kuti NAMA vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti Zimbabwe inogona kuwana pundutso kubva mukuumbwa kwesangano revashandi vakasiya basa reRetired Professionals Association tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.